Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na udzedudza nasi chishanu kubvumbi 21-2017. Hurumende yotanga kupa vashandi vayo mabonus egore rapera ichitanga nemasoja nevashandi mubazi rezvehutano svondo rino. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pechibvumirano chava Morgan Tsvangirai chekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru nava Welshman Ncube. Asi bato reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti harifi rakapinda mubatanidzwa una amai Mujuru nekuti maoko avo ane ropa ravakadeura vari muzano PF. Chikwata cheDynamo chonanga kuwange uko chiri kunotamba nechikwata chewange chiri pamba pacho. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva kubatana kwakaita vaMorgan Tsvangirai naamai Mujuru navaNcube svondo rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yamanisha Mari kuti dzitifarire.